Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 21, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Reds Moshari High Court rataura richitsigira Misa Zimbabwe kuti chekutanga vatapiwe nhau ngavasambunyikidzwe, ngavasarohwe, ngavasasungwe kana vachiita basa ravo. Mapurisa ngaacherechedze izvozvo.
Dare re High Court rinoti mapurisa amire kumbunyikidza vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo munguva ino yechirwere checovid-19.
Mhosva iyoyo ndeyekuti munhu akataura mashoko kana kuti akatenderedza mashoko aanenge atenderedza anogona kukwanisa kunge aita zvekutaura kana kuti atenderedza paro nharembozha senge zvakaita Love Moore zviri kunzi ndo zvaakaita izvi. Anenge achinzi anofanira kutongwa kana akaonekwa ane mhosva. Anogona kuenda muchitokisi kwemakore makumi maviri.
Murume ari kupomerwa mhosva yokutenderedza zvemanyepo pamusoro pecoronavirus panharembozha yake anonyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba.
Tichitarisa kuti gore rapfuura ra2019 takarasikirwa nevanhu vangaitawo makumi matatu nemasere. Pari zvino tine mwedzi mitatu tichangopinda mugore ra2019 tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi mairi. Zvoreva kuti hazvina kutimirira zvakanaka.
Zimpax yochema-chema kuti kumbomira kuuya muZimbabwe kwevashanyi pamusaka pekurwisana nechirwere checoronavirus kwaive kukanganisa zvakanyanya mabasa avo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus huchiri pamakumi maviri nevashanu. Vanhu vatatu vakashaya uye vamwe vaviri vakapona. Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafane chirwere checoronavirus muAfrica vave kudarika churu chimwe chete chine zana nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 1126. Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nevaviri. Johns Hopkins University imuAmerica, iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose, inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu. Vanhu vafa vave kudarika zviuru zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 169,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mana. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro mukuru mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro muvhuro wekuti mapurisa amire kumbunyikidza vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo munguva ino yechirwere checovid-19 uye kuti mapurisa acherechedze makadhi avo ebasa avakapiwa gore rapera muna 2019 kunyange hazvo akapera kushanda. Mapurisa akapiwawo maawa gumi nemaviri ekuti vatevere mutongo uyu. Misa Zimbabwe yakanga yakwira kudare ichida kuti mapurisa asavhiringidze mashandiro evatori venhau mukuita kwavo basa munguva yekuti vanhu havasi kubvumidzwa kufamba-famba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Asi mukuru wemapurisa achimirirwa nehofisi yegweta guru rehurumende aipikisa nyaya iyi kudare achiti vatori venhau havasi vashandi vakakosha sevamwe vashandi vakabvumidzwa kushanda munguva yecovid-19. Misa Zimbabwe inoti pane vatori venhau vanosvika gumi nevashanu vakashungurudzwa nemapurisa vachiita basa ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kantemiri weStudio 7 nemukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo.
Takaenda kudare High Court, mapurisa achimiririrwa naAttorney General vakauya vachikwikwidza kuti tisapiwe oda kana kuti mvumo yekuti tisambunyikidzwe. Asi muzuva ranhasi dare redzimhosva reHigh Court rataura richitsigira Misa Zimbabwe kuti chekutanga vatapi venhau ngavasambunyikidzwe, ngavasarohwe, ngavasasungwe kana vachiita basa ravo. Mapurisa ngaacherechedze izvozvo. Chechipiri, vatipa zvakare mutongo wekuti mapurisa ngaazive kuti zvitambi kana kuti maresines anovaiwo mapress cards anoshandiswa nevatapi venhau anovaiwo akapera basa kana kuti akaexpire muna 2019 ngaarambe achishanda achicherechedzwa sekuti anoshanda mugore ra2020, nekuti veZimbabwe Media Commission ndivo vakatadza kupa zvimaresines aya, haisi mhosva yevatapi venhau.
Imi chii chakanga chamboita kuti mukwire kuenda kumatare? Zvii zvamama netseka nazvo?
SeMisa Zimbabwe takasvika kumatare dzimhosva taona kuti vatapi venhau vainyanya kumbunyikidzwa nekubatwa zvisizvo, zvinova zvinovhiringa bumbiro redu remutemo rinopa vatapi venhau simba rekuti vange vachiita basa ravo zvisina kumbunyikidzwa. Pedzezvo takange tichitarisawo zvakare matanho angatorwa nehurumende pakupa zviziviso zvokuti vanhu pavanogara kudzimba ndevapi vamwe vachange vasiri kugara kudzimba vanoita kuti basa renyika rienderere mberi, uyezve rekurwisa denda iri recovid-19 rambe richifamba. Rinova iro rinosanganisira vatapi venhau unge vari pamadandemutande, pamasaisai, munhepfenyuro, mudzangaradzimu nezvinosiyana-siyana. Kasi mapurisa akaramba achingombunyikidza nekurova nekusunga vatapi venhau kubva patatanga kucherechedza kuvharwa kwaitwa maguta ese munyika vanhu vachidziva gare mudzimba. Takaona namba dzevanotapa nhau nevanofambisa mashoko dzichikwira zvikurusa kusvika pagumi neshanu 15 pamwe chete muchirumbi. Izvi zvinotishungurudza kusvikira panorwadza mwoyo. Ndosaka takati zvakuda vatete vanovaiwo madzitare kuti atiyananise isu vatape nhau nevanoita kuti mitemo icherechedzwe vanova mapurisa.
Munoona here mapurisa achitambira nekutevedzera mutongo uyu?
Mapurisa ane maawa gumi nemaviri 12 hours kuti vacherechedze kutongwa kwaitwa nedare iri. SeMisa Zimbabwe tinoti mapurisa kana achinge atambira kutonga kwedare reHigh Court ngaacherechedze, ngaavasaita nhunzvatunzva dzinoti kana dzatsiurwa dzotiza dzichienda nekuko roita rwendo rwataro wakadaratirwa. Saka tinoti ngavachicherechedza zvataurwa nematare makuru emhosva achitipa mvumo yekuti tishande zvakasungunuka sevatapi venhau.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe Republic Police inoti yakasunga lavhumoo zvokusekwa ane makore makumi matatu nematanhatu vachimupomera mhosva yokutenderedza zvemanyepo pamusoro pecoronavhairasi panhare mbozha yake. Rimwe ramagweta zvokusekwa amai Roslyn Hanzi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti zvokusekwa akamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro akata zakupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba vachiti achavharirwa kusvika paanodzoka kudare redzimhosva musi wa13 Chivabvu 2020. Kana zvokusekwa akawanikwa aine mhosva anogona kutongerwa makore anoita makumi maviri ari mujere. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ndakumo zvekusekwa akasungwa chenzi akatenderedza mashoko ekuti lockdown kuvharwa kwenyika kwanga kuchawedzerwa nemamwe mazuva anokwana gumi nematatu. Ndo mhosva yaakasungirwa iyoyo. Saka nhasi mangwanani apinda mudare redzimhosva anyimwa bailout, saka aenda kuchitokise kunoenda vanhu vanenge vasati vatongwa achimirira kutongwa.
Mutemo waabatwa nawo ndeupi?
Kaari kuchajwa nemhosva yekunzi akakontravina inonzi criminal code. Mhosva iyoyo ndeyekuti munhu akataura mashoko kana kuti akatenderedza mashoko aanenge atenderedza iye anogona kukwanisa kunge aita zvekutaura kana kuti atenderedza paro nharembozha senge zvakaita Love Moore zviri kunzi ndo zvaakaita izvi. Anenge achinzi anofanira kutongwa kana akaonekwa ane mhosva anogona kuenda muchitokisi kwemakore makumi maviri. Nyaya iyi haisati yatongwa, saka tichaona kuti zvinofamba sei paanopinda mudare redzimhosva mazuva anotera.
Vakaziva sei kuti mashoko aya abva kwaari? Ndiye akamanyora here kana kuti akangopfuudzawo zvaakanga tambirawo zvichibva kuna vamwe?
Izvi zvekuti mashoko aya akabva kupi nekuti akapfuudza here zvichatozobuda panozonyatsotungwa nyaya yacho. Asi sekuona kwatiri kuita, mapurisa akatora runhare mbozha rwemusungwa, saka varinenge vachiri kuongorora vachitsvaga umbo. Asi panozotongwa nyaya iyi ndopa tichazonyatsobuda kuti mashoko aya anga abva kupi chaiko chaiko.
Anoendeswa kudare redzimhosva rini?
Anoendeswa kudare redzimhosva musi wa 13 May. Asi even asati aendeswa hake kudare redzimhosva, magweta anokwanisa kuenda futi kudare riri pamusoro pedare raaenda rinonzi High Court kuti vanokumbira kuti atonge achibva kumba. Kana vakakwanisa kuwana inonzi bail, anozokwanisa kubuda ozotongwa achibva hake kumba.
Avo vange vari rimwe remagweta Love Moore zvokusekwa. Amai Roslyn Hansi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimpacks rinoti nyaya yekuti vashanyi vambomira kuuya muZimbabwe nenyaya yekuti pasi rose riri kurwisana nechirwere checoronavirus yave kukanganisa zvakanyanya mabasa avo. Vanoti zvovaomera kuti vabatsire vanhu vari kuurawa nemhuka dzemusango sezvo vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimpacks vatinashe Farao.
Pamwedzi mitatu kubva muna ndira kusvika pari zvino tarasikirwa nevanhu vanosvika iwo makumi mairi, zvichireva kuti huwandu hwevanhu vari kusarwa neupenyu vari kurayiwa nemhuka dzemusango huri kuramba huchiwedzera. Tichitarisa kuti gore rapfuura ra2019 takarasikirwa nevanhu vangaitawo makumi matatu nemasere. Pari zvino tine mwedzi mitatu tichangopinda mugore ra2019 tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi mairi, zvorova kuti hazvina kutimirira zvakanaka.
Ko, vangani vakamhanara kwamuri kuti mhuka dzinenge dzakuvavhiringidza magariro?
Takakwanisa kupuhwa kana kuti zvichemo zvatakawana kubva muna ndira kusvika pari zvino zvinosvika izvo mazana matanhatu 600. Endi nekuti isusu zvinhu zvakatotiomerawo, hatina chatinowana kubva kuhurumende mukuedza kubatsiridza magariro evanhu nemhuka, takakwanisa isusu kuenda kunobatsira vanhu kuzvinhu zvinosvika izvo mazana mana 400. zvataibatsira kuti tione kuti mhuka idzi padzawo yatodzibatsira sei. Asi dambudziko guru ratinogara tichitaura nderekuti mhuka dzedu dzakawandisa.
Izvozvo zvinenge zvokonzera matambudziko akaita sei manje?
Kuwanda kwaita mhuka dzinoita kuti kana dzawanda dzinenge dzisina pekugara mumadzinochengetwa matingatimo maprotected areas. Dzinopesera dzakufamba dzichipinda muvanhu, dzichiuraya vanhu, dzichikuwadza vanhu. Hadzisi kungouraya vanhu nekukuwadza vanhu chete, dziri kuitawo dzichiti pari zvino tiri muna April vanhu vakawanda vane zvirimwa zvavo zviri kupedzwa. Vapedzerwa zvirimwa zvavo, urombo huriramba huchiwanda, asi vanhu havana chouviri chavanokwanisa kuti vawane. Asi isusu tiri kuti ndodambudziko ratinaro, mhuka dzedu dzakawandisa. Asi mari yakawanda yatinowana kubva kune vashanyi matourist vanoenda kunana Victoria Falls, musi watunya, kunana Manapus, kunana Kariba, mari dzavanobhadhara dziya dziya, mari dziya tinodzitora toita kuti patinenge taane matambudziko akaita seatitasana nawo evanhu vari kuurayiwa nemhuka vachikuwadzwa, ndokwatinoenda tichibatsiridza, asi hapana chatiri kuwana. Ndopatiri kuti isusu kuchengetedzwa kwemhuka hakungabatsirwi chete nekushanyirwa kwenyika yatingatiyo muchirungu tourism is not the panacea to conservation, nekuti pane matambudziko mamwe atiri kusangana nawo pari zvino ekuti tochengeta sei mhuka, nekuti dziri kupinda muvanhu, dziri kuuraya vanhu. Vagari pavanotifonera, pamwe pacho tenge tisina kana fiyo yekushandisa, pamwe pacho tenge tisina vanhu vanoenda ikoko. Asi pari zvino tine mari dzimwe dzatatakachengetedzawo nemubatanidzo watenge richiita nevanhu, wokuti tinokwanisa kuziva kuti kana paita dambudziko tinonobatsira kuti vanhu vagare. Izvi tiri kumubishi rekuchema murume wechikuru akaurayiwa nenyati kuzaka, nenyaya yekuti hapana mabatsiro atinokwanisa kuita. Asi kana zvaitika saizvozvo, tinobva tasvika panzvimbo tobatsira kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Asi dambudziko ndiroro, mhuka dzedu dzakawandisa, ende pane chinofanira kuti chiitike kuti vanhu vakwanise kugarisana nemhuka zvakanaka, yatinoti iyo in harmony with nature.
Tiri kuonawo kuti paita dambudziko recoronavirus iri pasi rose nemuZimbabwe. Izvi zviri kukanganisaiwo sei mabasa enyu amuri kuita?
Ndingangokupaiwo semuenzaniso, sekutaura kwandaita, kuti mari yataiwana yakawanda inobva kune vashanyi vanobva kunana America, vanobva kuEurope, kuGermany, kuSouth Africa. Asi sekuziva kwenyu muruziva kuti hapana ndege dziri kufamba, hapana chiri kuitika, hapana mari iri kupinda muhomwe yebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka. Zvichireva izvo kuti hapana kana mari yatiri kuwana. Asi nekuti isusu semuono wedu ndokuti basa redu nderekuchengetedza mhuka, nderekuchengetedza vanhu, nderekuona kuti mhuka dzedu hadzisi kupochwa here zvisiri pamutemo, mhuka dzedu hapana here vari kupinda munochengetedzwa mhuka. Asi pari zvino titori mubishi, kune vanhu izvozvi vari kufamba vanenge vachifamba pemazuva angaita 21 atingatiwo muchinungu maextended patrol, vanenge vachida zvikwanisiro zvokuti vange varipo. Saka COVID-19 iri kuti afekta zvisingaiti zvokuti hatizivi kuti tofamba sei.
Mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inotaura pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe 65 nevashanu vakadzoka kumusha kubva kuUnited Kingdom asi vakaramba kumbogadziriswa paBelvedere Teachers College kuti vamboongororwa kana vaine utachiwana hwecoronavirus vachiti vanoda kugariswa mumahotera. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yambomisa kutengeswa kwefodya kutobacco auctions kuitira kuti pagadziriswe kutengeserana fodya pasina kupomerana chirwere checoronavirus. Tobacco auctions yange ichifanira kutangidza kutengeswa kwefodya nhasi. Chronicle ranasi rinoti guta reblawayo ndiro rine vanhu vazhinji vari kusungirwa kusatenzera mutemo wekugara mudzimba sekutaurwa kwakaitwa nehurumende. Chronicle inoti pagumi rezviuru zvevanhu vakasungwa mumatunhu ose munyika, Bulawayo ine zviuru zviviri zvevanhu vakasungirwa nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadivo pastudio 7 ndinonzi mai Chikuni, ndiri pa Tokwe Mukosi pazunga. Ndinoda kutaurira mairirano nemaonera andinoitawo muno munyika yedu yeZimbabwe. Kubvira 1980 patakawana kuzvitonga kuzere, zvinhu zvakataugwa pakuzvitonga kuzere zvakawandisa zvainzi zvichaitika nenyaya yekuti tava nenyika yedu tava kuzvitonga. Kwakanzi tichakwira ndege pasina passport, ticharima paunodira. Ukatarisa mapurazi acho anonzi ifu kumunhu, kuno kwatiri kuno zviminda zvine vanhu chinongova chistendi chokuti iwe ugare, pokuti mwana wako nemuzukuru hapana, kuti urime chikafu chinoita kuti mudle mugute hapana. Zvinokonzera kuti muZimbabwe mushaiwe chokudya. Mapurazi akatogwa munhu umwe chete, matatu, mana, mashanu haindi kumunda, harimi, hamatarisi, anongova mapurazi ezita, hapana chinoitwamo. Ukatarisa unotonyotsokudemba kuti nguva yakanga iri Smith achitonga zvanga zvakaoma kuti mushaikwe chikafu, nokuti kwaiwanikwa mapurazi airimwa chikafu chibage, vana fodla, vana pizi, vana nzimbe dzichiratidza kuonekwa kuti zvirimwa zvarimwa. Asi kubva zvakwakanzi ivhu kumunhu, zvirimwa zvacho ndezvekutambura. Saka dai tanga tagona kutaura chokwadi vana veZimbabwe.
Makadii kubva studio 7 apo, makadii kundiri pano paSouth Africa. Namai atitabatabatai, namai atitabatabatai chai chai. Takatiza nhamo but nhamo yatiteera hazvina kumira zvakanaka. Ndinoda kutaurawo pamusoro pamugwadwa. Vamugwada ava vozarupevhu zvainoita, inoti akakutora akakupa chidanho inokupa mari yekuti unokwanisa kudya uchiguta. Saka kana waguta unozvitendera, haukwanisiwo kuti uzoti kwandakabvawo kurangira kuti ii ndakabvawo kunhamo kwataishungurudzwa nokushaya chekudya, unenge wangozvitendera. Saka ndo matauriro amugwadu achita kuti ha takapiwa ivhu, ngatidye ivhu, ivhu racho rinofanira kunge nopundutswa. Saka haindoona kuti hazvori sununguko izvi, hainhema idzotaana sununguko. Wakawana sununguko pamwaripo patisa taona sunguko. Izvizvi titiri munhu apa tiri mukushungurudzwa, ro munhu apo hatisa taona sununguko. Hamedorono rini, kana tazorona muchatinzwa tichitaura, kana mhuri yose yeZimbabwe muchanzwaya kutora taiva taamuri sununguko. Kuto zvana mugwadi wakudya mari vachitaurai manyepo nezanopevha.
Zera sei masera sei komuri yeZimbabwe mese, ndinoda kutenda zvikuru kwai zvaitwa na president wedu vamunangawe zvekuvhura vanhu kuti vagone kushanda. Tatenda chaivo, asi chatakukumbira takukumbira kuti dai vagona kuchitendisa vapotovhurira vabhoda, vanhu vanenge vachingoenda vachindoonawo mhuri dzavo vachitestawo, tinonaso kuti zvinhu zvakanaka chaivo. Chikumbiro chatinotokumbirawo hurumende yedu kuti tagona kuti tiyambuke kuti tichienda tindoonawo mhuri dzedu. Muno macho mavareva kumira nokuti hamuna kana mabasa, hamuchisina nekuda kuenda kutaundi. Saka tototambura muno mumwe, hatina kana chekudya izvo. Mudzimba tine mhuri dzatinadzo, musha tine mhuri. Saka tatokumbirawo kuti dai vachingoti wavo vachingovhura futi nebodhas tiwane kudarika zve tichienda kudzimba dzedu tondogara nemhuri dzedu. Chikumbiro chatinokumbirawo.
Mangwanani vashamarari vedu vestudio 7, vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanonoka, vana mukoma Blessing nevamwe vose vandisina kutaura nemazita, aiwa tinokukwazisai kuti makasimba here nebasa ramunotibatira iri. Tinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Zita ndinoitwa baba Eva, ndiri pano paSouth Africa ndichida kuti makorokoto makorokoto kumhuri yeZimbabwe kuti takarwirwa nevabereki vedu vachitisunungura kubva kuudzvinyiriri hwevachena. tichipinda muhuzvinyiriri hwevatema. Aiwa, ndinoti independence iyi ndevanhu veZANU PF matop officials. Haisi tese vekuma 8 zvichidzika. Independence inongopembererwa nevapfana veZANU PF chete. Vamwe tose ndinoti ngatirambei takashinga yedu independence iri kuuya neMDC Alliance. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe. Tinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pedambudziko recoronavirus, iro ratiratora upenyu hwevanhu vanodarika 165,000 pasi rose. Chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vatatu munyika. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kupa ichirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano paStudio 7 nasimaneru na8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vanoti mberi kwakatariswa nenyika dzose pasi pose hakuna kunaka maererano nechirwere checoronavirus, vachiti kumberi ndiko kwakanyanya kuipa. VaGhebreyesus vaenzanisa coronavirus nechirwere cheflu chegore ra1918, icho chakauraya zvikuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nemashanu 675,000 muAmerica pamusoro pemamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi pose, vachiti asi makore ano pave nemishonga neruzivo rwokurwisana nezvirwere zvakadai. VaGhebreyesus vataura mashoko aya apo dzimwe nyika dzatangidza kuzurura mabhizimisi adzo, vachiti kupararira kwechirwere ichi kwave kudzikira. Asi dzimwe nzvimbo dzakaita seSingapore dzave kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huchikwira zvekare. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kukurudzira magavhuna ematunhu emuAmerica kuti vatangidze kuvhura zvemabhizimisi, kunyange hazvo nyanzvi mune zveutano dzichiti izvi zvikakurumidzwa kuitwa zvinogona kuti coronavirus idzoke zvine mutsindo. Mukuru wevanachiremba vanoona nezvekugadzirwa kwemishonga yezvirwere zvinotapurirwana, Dr. Anthony Fauci, vanoti pachine nguva inoita mwedzi gumi nemisere mushonga wekudzivirira coronavirus kana kuti vaccine usati wawanikwa.
Awanya zakundi jarira mwana neni ondorira ukazongo nifungira mwana ongazondi tsamira ndakambo tenderera vakata zvinzwaro chirwere chemoyo ndiwe wapodza andidi tiramba neazigone
gone kanobva kuna Killer T. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Dare reHigh Court rinoti mapurisa amire kumbunyikidza vatori venhau pavanenge vachiita basa ravo munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Valahumo zvokusekwa avo vari kupomerwa mhosva yokutenderedza zvemanyepo pamusoro pecoronavirus panhare mbozha yavo vanonyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Zimpaks yocha machema kuti kumbomira kuya muZimbabwe kwevashanyi pamusaka pekurusana nechirwere checoronavirus kwaikukanganisa zvakanyanya mabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, Anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we